Mapato nemasangano aya anoti ishe charumbira vakasadzusa machoko avo ayo vachakorokodza vanhu vemudunhu iri kuti varatidzire mukuta uye kumusha kwavo kwacharumbira kune mamwa. Vachitaura neStudio 7, mutauriri weNPP vaJefferson Chitando vati vacharumbira vakaramba kudzosa kana kuturura mashoko avo vachazvionera pamhino dzefodya.
NPP tiri kuti isu vacharumbira zvinhu zvavakaita izvi vakazvidzvarira moto muziso, nokuti isu tava kubatana namamapato ose kuti tione kuti ivo vacharumbira tivape mazuva anongokwana iwo 10 chete kuti vadzose mashoko iwayo, vataurire mhomho yeZimbabwe panefernyuro pamanewspaper kuti aiwa kwete vakaresva mumukamwa mavo saishe, nokuti tava kuda kutiita mhando dzokuona kuti kana vakona pamazuva 10 wayo ivo ndo vachazozvionera vega kuti chicheta seivo zvatichafunga kutiite mademonstration achavako nezvakawanda zvatichaita kuti vamanikidze kuti vaivo vazokwanisa kuti vabvise zvavakataura.
Mutevedzeri wasadyara weMDCT mumasvingo vanowa mutisi vatsinirawo mashoko aya.
Isu seMDCT tinobatana nemamwe mapato ose nemacivic organizations ose tichiprotestawo nyaya yekuti madzishe havafaniri kusarudza vanhu vavanenge vagere navo mumisha. Vanofanirwa kuva vanhu vavo vose, whether is MDCT, whether is NPP kana ZAPU kana ZANUPF. Ticharatidzira nenzira dzakawanda, tinogona kuita maprotests tichifamba mumastreets kana kuti unless kana ivo vacharumbira vachinge vawithdraw statement yavo. Kuti
vanoona nezvekufambisa kwemashoko mumusangano rinoona nezvemagariro evanhu kumaruwa recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vaBrighton Ramusi vatiwo vari kubatana nemamwe mapato pakuratidzira.
Hongu, isu sesangano reCOTRAD tichashanda nemapato ese ari kuona kuti zvechokwadi wachapirumbira waenda padivi pebumbiro redu rinodzivisa madzimambo nemadzishe kuva vanoita nezvematongerwo enyika. Saka isu tichaendawo nevamwe tichamobilaiza vanhu even vagari nemamwa kwacharumbira ikoko toenda tinoratidzira kana vasina kukwanisa kubvisa mashoko awakataura ekuti wachakambenera bato rimwe riri kutonga reZANUPF.
Vachitaura neStudio 7 yemuvhuro, ishe charumbira vakati vanhu havasi kunyatsonzwisisa zvavakataura. Vesangano reMasvingo Human Rights Trust vanoti nyaya yekupindira mune zvematongerwo enyika iri kuitwa nenaishe charumbira yave kupa kuti mamwe masabhuku amanikidze vanhu kuvapa nhamba dzemapepa avanenge vanyoresa kuvhota kana kuti maserial numbers. Vanopikisa avo vanoti vane pfungwa dzekuendesa ishe charumbira kumatare edzimhosva. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mashoko aishe charumbira anotyora chikamu chemazana maviri nemakumi masere nechimwe chete kana kuti section 281 yebumbiro remutemo inorambidza madzishe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Country Maramba.